Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 14 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muparamende moita bata murefu bata mupfupi mapurisa achiburitsa nechisimba nengo dzeCitizens Coalition for Change dzanga dzichipikisa kutoreswa mhiko kwevakakunda musarudzo dzemugovera. Nyaya yeChina yekupa Zimbabwe zvombo zvehondo yotemesa vakawanda musoro munyika. Meya veHarare odzingwa basa negurukota rezvematunhu mushure metsamba yanyorwa nevari kuzviti ndiwo munyore mukuru weTripoC vasengezo chavangu. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimwe nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinodzidza kuvara apo mapurisa apinda nechisimba mudare reparamende kuMount Abden uko dzanga dzichiratidzira kusafara kwadzo nekutoreswa mhiko kwenhengo dzezano PF nomwe nedzimwe mbiri dzechikwata chevasengezo chavangu vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC. Mutungamiri weCCC vanoson chamisa vanoti vashavangu havasi nhengo yebato ravo. Vanga vachitoreswa mhiko vanosanganisira vasikotisa kupwanya vave kumirira mavhuku tafara. Kumavhuku kune nhengo yeCCC vatapfuma nei masaya vakapondwa vachitsvaga rutsigiro nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri vezano PF. Asi mapurisa anoti kupondwa kwavo hakunei nezvematongerwo enyika kunyangwe asati apa umbo wacho sezvainge aivimbisa. Mukuzeya zvaitika mudare reparamende, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaClifford Hlachiwayo.
Mamembers of Parliament eCCC ari kumira akamira pachirangano chekuti maelections akaitwa musi wa9 haasiwo chekutanga nechekuti vanhu vakadzingwa kudare reparamende vakaitwa recalled nemunhu anotsva vangu vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Mune umbo hwacho here vahlachwayo nekuti tiri kunzwa kavezanu PF vachiti varingoteedzera zviri kubva kumatare?
Zvese nyika inoziva, iyo zanu PF inoziva zvakaita zvisiri pamutemo. Vaendera mberi vobva vabvisa vanhu vaifanira kukondesta pamaelections aya vanga vari vanyorwa maballot papers vakabviswa nekoti yakaitwa pakati peusiku zvinoshamisa zvinokatyamadza nyika yese vakabviswa vakarega kuvhoterwa. ZANU PF ikaisa vanhu vayo vaida kuti vange vachimiririra nzvimbo idzodzo. Asi zvese izvi tinoona kuti kutyorwa nekumbunyikidzwa kwemutemo nekumbunyikidzwa kwevanhu kodzero dzevanhu nekuti vanhu vanenge vachida kusarudza vanhu vanenge vachida kusarudzwa vapedze izvo varikuda kuvagadza mudare reparamende zvisiri pamutemo.
Saka zvii zvamaita mudare?
Madare reparamende, mamembers of parliament tiripusati aivaisitomirira vanhu hatikaregedze zvakadai zvichiitwa. Vana vamasaya vakafa nekuda kwezvinhu zvakadai izvi. Vazhinji vari kuabdaktwa vachikwadzwa vanatakudzwa ngadzore vanaonarebhle James Chidhakwa nevakadaro vese vari kubatwa vachibunyikidzwa nenyaya yezvinhu zvakadai kumarecords ari kuitwa asiri pamutemo. Tikati aiwa isusu vamiriri vedare reparamende hatingaregedzi zvinhu zvakadai zvichiitika munyika medu vanhu vakatarisa. Saka tikati aiwa maitiro akadai haasiwo, nyika hakuna kwairi kuenda, hatingaregedzi nyika yedu ichiitwa zvakadai nevanhu vanomubimbindoga uryire nokukara nekusada kuti zvinhu zvakanaka zvifambire mberi kuvanhu vese.
Tiri kunzwa kuti nhengo dzenyu dzedare reparamende dzanga dzichiratidzira dzanzi dzisauye kudare kwemavhiki mana anotevera, zviri pamutemo here izvi?
zvinofanira kuitika kana munhu ari mudare reparamende akaita zvinonga zvichinja zvepamutemo panofanira dare rinoongorora izvi reprivileges ndo rinofanira kupa mutongo kumunhu member inenge aita zvisizvo. Saka izvi zvekuti umwe munhu ari wani anongomuka kungotaura kuti zvakati osa mutongo wake kudanhu vedare reparamende zvinhu zvisizvo zvinenge zvichitarisirwa zvinge zvichiitika. Asi ndo zvamataura foshua vanhu vapuhwa mamembers ECCC mudare reparamende anzi 4 sittings vasikapindi mudare reparamende vasikakwanisi kunge vachiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuti vaite nenyaya yekuti varatidzira kuti aiwa zviri kuitika zvisi pamutemo. Hatingaregedzi illegality ichiitika mudare reparamende rinova riro dare rinofanira kuchengetedza mutemo idzi dziri kuchorwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika.
Pane vakuwara here mumhirizhonga yaitika iyi pazopinda mapurisa?
Ehe, tine vanhu vakuwara mu mambishi-bishi nemukubatana kwaitika nemapurisa apenda zvisiri pamutemo.
Vanokokera bato rinopikisa reCCC mudare reparamende vaClifford Shachwayo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Tangovaona vachiita zvavanowanzoita mazuva.
Tine urombo vateereri.
Zvokungotaidza ruzivo rushoma.
Asi kavari kupomera bato renyu rezanu PF mhosva yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzainge dzabudirira musarudzo yemuna Nyamavhuvhu.
Kunoitika madecisions iwavo, mamwe anoitika kumacourts, mamwe anoitika kumapolitical parties kwavo ikoko. Voda kuuya kuzokanganisa maoperations anenge achiitwa muparlamendi. Kana totoenda muparlamendi kuti munhu akunzi achiitwa soni ini semember of parliament, tatopedza zvose. Kana kwaiva kukambena tingadai takatoita tikare tipavarira kuti weda hwine. Kana tanga tine challenge yatinayo kucourt tingadai takadana maloya anoruzivo ruzhinji akandomirira chido chedu. Saka zvese izvozvo zvinenge zvapera, tasvika pastage zvino yokuti tiswee in.
Ko sei tazoona mapurisa achipindira apa?
Every member of parliament, whether umwe ari kune imwe political party, umwe ari kune imwe, tinotarisirwa nomutemo namastanding orders and rules kuti tiremekedze every member of parliament. Saka kana munhu auya kuzogadzwa, kana tiine zvichemo zvedu, tinoenda kumatare. Ngatisiyane neari kugadzwa, nokuti uyu apinda kuta member of parliament achishandisa the same process yakashandiswawo kuti vohwine.
Munorevei apa?
Wakatohwinawo vamwe vachitokomplaina vachiti ndabirwa kana kuti wapinda uyu ndangadai ndamudya dei vazhinji vangu vanga varipo, but wakatopinda nokuti nguva yacho ndomusi uyu ndiye wakanga aina vanhu vazhinji. Saka we should not see members of parliament vachitaridza that level of ignorance. Very embarrassing. I was very embarrassed to see the level of honorable members vachibheva nenzira isiriyo.
Vanokokera nhengo dzezanu PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shavangu vanonzi vadzinga zvakare meya mutsva weguta reHarare vaLove Joy Chitengu vachivati havachisiri nhengo yebato rinopikisa iri. VaChitengu vanovekanzura weward 36 vadzingwa vasati vakwanisa mwedzi vari muhofisi mushure mekutsiva vaive meya veHarare vakazodzingwa musi wa18 mwedzi wapera navaShavangu zvakare vaIan Makone. VaChitengu vaifanirwa kudzingwa nguva imwe chete navaMakone, asi vakapona neburi retsono sezvo zita ravo rakakanganiswa kunyorwa patsamba yekuvadzinga yekutanga izvo zvinonzi zvazogadziriswa navaChavangu zvakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando. Kudzingwa kwavaChitengu uku kuri kuuya kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo unomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. wa Albert Mshanga, vanove vanozviti ndo mutevedzeri wavacha vangu, vabvuma ku Studio 7 kuti izvi ndizvo zvaitika. Studio 7 yaidzo kubata vachitando asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ngatinzwei vachitengu vachitsanangura.
Ndingo zvizvawo pamadandemutande social media kuti kune tamba yakabva kuminista of local government yakanyorwa naminista vachitando ichizivisa kadziru kuti ndinge ndichimira basa nekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo ye-CCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hwe-CCC hwetatsipoti yeHarare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimiswa basa. Ndiri kungonzwawo pamasocial media eWhatsApp, Twitter, Facebook zviri kutotenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa imomo masocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendono?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo ye-CCC, zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zuro uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General we-CCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kuripola vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanji. So zviri kutondikatyama zvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaiswa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dze-CCC kumaparliament nekumakanzi, pane chashinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachindirikola?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuweme.
Zuva ranhasi zvawo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kuclear marara pane imwe dhamusaiti munharaunda yekorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netamba kana kugamuchidzwa tamba iyi ndichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vachabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.
Ava vanga vari vadzingwa pachigaro chameya weHarare vaLovejoy Chitengu vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti kanzuru yeChipinge isabvise nechisimba vagari vekwamaunganidze ichivaka dhorobha idzva pane minda yavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekanzuru iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemagweta evagari anova eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu wevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunhamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri seminisa tinoti chero kuri kudzikira hapana mutapi wenhau wakafanira kutaura.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuChipinge kwamaunganidzo uku wakamirira vagara vanogara kwamaunganidzo kuChipinge wanga vaya neminda yavo yanga yatanga kucherwa cherwa neChipinge Rural District Council ichida kugadzira marodhi muminda mavo ida kudevelopa dzimba dzekugara kana kuti maresidential stands pacommunal land. Saka vagari vekuChipinge kwamaunganidzo vakanyunyuta wakatsvaga magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights na mukoma Tarero Tazvicha, mukoma Tatenda Sigauke na Sisi Pegi tavagadza veZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamhanya kuHigh Court yekwaMutare. Sezvatinoziva kuti kwaMutare pane High Court division. Saka wakano file agent chamber application
vachiti kudii
wachikumbira kuti wanhu vanogarawo kwamaunganidzo vasatorerwe minda yavo, vasatorerwe pawanogara zvakaitika last week Friday pawakafaila nemusi wechishanu pakafaila agent court application yakanzwikwa nemusi wemande najustice Muzenda kumutare High Court. Justice Muzenda wakazopa mutongo wekuti Chipinge Road disikanzo zvamuri kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, hamusi kuita follow in the due process pachirungu.
Mutongi akakurudzira kuti paitwe sei?
Taurai garai pasi mutaure nevagari ava kwamaunganidzo. Vagari vekwamaunganidzo vaiti hatingatorerwi minda yedu, minda yatagara pairi kwenguva yakareba, and tingotange nekungoona maisa michina yenyu maexcavator kungochera chera minda. Saka tiri kushungurudzika seZimbabwe Lawyers Women Rights kuti nyaya dzedisplacement kana kuti appetite chidipa dipa chekuda kubvisa vanhu nechisimba zvinova zviri kuitwa nemalocal authorities, makanzuro edu zvinova zviri kuitwa nemakambani, maprivate companies zvatakana zvaitika kwana mutokoko, makambani ayataiona aida kubvisa vanhu kazhinji kacho emachina. Tiri kuona kuti pane appetite yekuda kubvisa vanhu panzvimbo dzavakagara dzinova muchirongo their ancestral land.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reReporters Without Borders razivisa nhasi kuti uwandu hwevatori venhau vakaurayiwa gore rino vachiita basa vati dererei zvichienzaniswa negore rapera. Vatori venhau makumi mana nevashanu kana kuti 45 vaurayiwa gore rino zvichienzaniswa nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 61 vakaurayiwa gore rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu wevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunhamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri seMisa tinoti chero kuri kudzikira, hapana mutapi wenhau akafanira kuti aurayirwe kuita basa rake.
Ko vanenge vauraya vatori venhau munokurudzira kuti varangwe sei chaizvo vamwe?
Vanenge vachinge vawanikwa vachinge vakakonzeresa kufa kwevatapi venhau, mapurisa pasi rose ngaashande siku nesikati kuti vabate vanhu ava, kuvaratidze semufananidzo kuti kutapwa kwenhau haisi mhosva yatinoti muchirombi yejournalism is not a crime. Vochitora mutemo woenzanisa pakukanda pamusoro penhunzvatunzva.
Asi vanenge vachipomerwa mhosva dzekuponda vatori venhau ava vari kusungwa here?
Kashoma kuwana vachinge vachibatwa vanenge vavhiringa. Naizvozvo muunganidzwa weUnited Nations kuburikidza nechikamu chavo cheUNESCO kubatikidza nabasa neMedia Institute of Southern Africa, taramba tongotsinidzira kuti hurumende dzepasi rose ngadzitore zviga zveUN Action Plan on Safety and Security of Journalists zvizviise mumitemo yazvo, pakuitira kuti pakawanikwa anenge auraya vatapi venhau kana kuvavhiringa anga achibatwa nemutemo, kuitira kuti zvirambe zvichitumira mashoko kune nyanya dzinodai kuona vatapi venhau sezvitsiga zvinofarwa kunge zvigoborwa nguva nenguva.
Ko muZimbabwe zvinhu zvakamirawo sei kuvatori venhau?
Isu MISA tinotarisawo zvakare nezvinoitika muZimbabwe. Takaona isu zvakare kuti uwandu hwekuvhiringwa kwevatapi venhau nemapurisa hwakadzika zvikurusa kubva kumakore ose. Mukatarisa gore ra2008 uwandu hwaisvika 89 majournalists anga avhiringwa nemapurisa, kusungwa, kurohwa, kutambudzwa. Asi kubatanidzira nekushanda kwatiri kuita nemapurisa mwaka wazvino pakuitwa kwesarudzo kupfuurikidza kwayo, taona pasina kana chimwe chete chakaitwa nemapurisa kuvhiringidza vatapi venhau. Zvinokurudzirwa zvikurusa, uyezve unova mukana wekuti tichitora zviga zveUN Action Plan nemukushambadza mukubata kwakanaka kwevatapi venhau vasingambunyikidzwi, kuitira kuti zviite mutemo UN Action Plan.
Mukuru werimwe sangano runoru gira kodzero dzevatorwe na uremisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica vaJack Sullivan vari muIsrael pari zvino umo vari kutarisirwa kuzeya nemutungamiri wehurumende yeIsrael Benjamin Netanyahu nezvekukosha kwekusakanda mabambo kunzvimbo dzinogara vanhu vasine nehondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Kunyange vanhu vakawanda vari kufa muGaza, hondo iri kuenderera mberi zvave kupa vakawanda kusanganisira United Nations kuti vakurudzire vari kurwisana kuti vambokanda zvombo pasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Izvinhu zvinofanwa kuchitoitika panguva yatiri inoi, nekuti tikuona kuti hondo yekuIsrael vachirwisana neHamas yakuchiita kuti pachiita tingati macasualities emacivilians akawanda sereki, because ndo pane nyaya yeaid iri kunetsa and nyaya iyi iri kuafecta anonzi maordinary citizens. Saka kuti nyaya ichitaurwa ichipera vachiwirirana kuti hondo ichipera zvekare, I think it stands in for way ichitoitwa panguva inoi.
Tiri kuona zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira ivo kuti upenyu hwevanhu vemuGaza usarambe uchirasika. Unoona Israel ichizotambira here chikumbiro ichi chekumboti vanhuwo zvavo vasarambe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa?
Israel pari zvino nezvatikunzwa zvavari kutaura, vari kuti pari zvino haisviki nguva yekutaura. Vanenge vasiri kuona senge nyaya yekutaura ingabatsire chunhu, nekuti ivo vari kuti pari zvino vakaregera kupusha kana kuwedzera kuenda mukati mepalestine umo kane veHamas. VaHamas vanozoti vakahwina nyaya iyi ende vanozodzoka vachibombowa zvekare Israel. Saka veIsrael panguva ino vari kutoona senge vava kuda kuita pachirungu victory yekuda kupedza Hamas. Saka izvi hazvo zviri kuuya neyatingati maconsequences yekuti hondo iyi iri kuparadza nevamwe vasina mhosva, and hondo iyi iri kutadza kuti paitawo zvimwe zvinhu zvatikati zvingave zvichibatsira vanhu vari kupalestine ikokoko, nenyaya yemushonga kana kuti zvingave chikafu. Saka kuna veIsrael pari zvino vachibvuma nekukurumidza kuti nyaya ipere yatione sekudaro.
Pane zvingaitwa here nemasangano akadai seUnited Nations General Assembly nevamwewo kuti tione nhaurirano dzekuti hondo iyi imbomiswa dzichiitwa?
Ya, pari zvino pakuchida kuti nyika dzichibatana especially nyaya yeUnited Nations kuti vachipowo kana resolution inova pachiringi yatingati ingave sustainable kuti hondo imiswe, because chinangwa chacho chehondo vamwe vari kuti I think chaitwa achieved because Israel yatipindei mupalestine imomo vachirwisa neHamas, and vanenge vatibate vanhu veHamas kana kuti kuuraya matoro eHamas akati wandei. But pane zvino chinangwa chacho chehondo ichi chakuita chichiita muchirungu zvekare not making sense. And pekutanga taiona America ichitaura kuti Israel ine mvumo yekuzvidefenda ende uyezve vaisapotawo zvekare hondo iri kuitikayo. But iko zvino takuona America yacho ichiita senge yakuchitaurawo ichiti aiwa izvi zviva zvakuitika zvokuti macivilians akuchibatwa munyaya iyi yehondo iyi, izvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka mashoko aya akauya achibva kunyika dzakaita sana seAmerica nedzimwe nyika dzinoita senge dzinokwanisa kuve zvichitaura neIsrael zvinhu zvakanaka, ende zvinhu zvinokwanisa kuzounzawo yatingati resolution inozopedza hondo iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Nyaya yerubatsiro rwezvombo zvehondo zvinokosha mamiriyoni nemakumi maviri nemasere emadhora ekuAmerica rwakapiwa Zimbabwe nenyika yeChina neZuro yasimudza mutauro mukuru vakavanda vachiti hurumende iri kutarisa kusiko. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Chekutanga ndechekuti tinoda kutenda China nekutirangarirawo panguva yakadai. China ndiyo shamwari yedu mumwaka yese, mutando mukupisa, mukutambura, mukutambudzwa. China inomira nesu. chipocha yakatipa kana kuti donation yakatipa kungopiwawo hedu zombo zvine mari inoraudzira chinhu chikuru isu pataikura tinozivisa kuti baba vemba kana vachibuda panze kunyange vasina munhu wavari kurwa naye vanoenda vakabata katemo kavo netsvimbo yavo havasipiwa nemunhu wavari kurwa naye asi vanogara vakagadzirira zvikada panze ipapo vanosangana neshumba nezvimwe zvikara zvingada demo kana gani saka kugara nyika ine zombo hazvirevi kuti irida kurwa
ndinoda
kutenda mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogona kukurukura kuti kana pavangotsika vanobva vapiwa mubayiro vanobva vapiwa chipo tokuya nechipo chezvombo chatakapiwa
tizwe kuna vadzokora munoti nezvombo zvakapiwa nyika
uku ndo kunonzi kupenga kana kusafunga kana kuzungaira kwehurumende yedu kuti tiri kuona hurumende yedu iri kusimbirira kutenga zvombo isu tisiri panguva yehondo vada kurwisana nani vada kurwisana nemacitizens kutenga zvombo vachitadza kuvaka zvipatara isu tisina majekiseni tisina chero panado chaiyo chaiyo vanhu vari kufa muzvipatara umu nekuti hakuna mishonga hakuna mishina inofanirwa kunge ichishandiswa manesi vakoti madhokotera vari kutiza munyika nekuti hava kutoona kuti hapana zvazvinobatsira kuti wakadzidziswa kuti urape vanhu asi hausi kukwanisa kurapa vanhu nekuti muzvipatara hamuna chirimo asi woona hurumende ichimhanya kunotenga zvombo vamavaza vari kuuya pano vachitaurira vanhu kuti hanzi vakapiwa mahara hongu vanogona kunge vakaita kunge vakapiwa mahara asi munyika medu in the world over we know that there is no such thing as a free lunch pane zviri kutoitika ipapa hurumende yedu inopa land inopa chii yana kugadzirisa zvaiitwa nechina izvi saka hakuna chinhu chemahara munyika muno sechina inotozikanwa kuti haipe chinhu mahara saka tiri kuona hurumende isina hanya nevanhu
iyo nyaya Dr. Mavaza pindurai tinzwe
aiwa hatingangoinamira mushonga pasina chironda takaudzwa tese china ikabvumirana nesu izvi vakataura pamwe chete pamberi pevanhu kuti tapiwa zvombo hatina kutenga saka handizivi nyaya yekutenga kuti vari kuiwana kupi chepiri ndagara ndataura kuti baba havabude panze vasina kubata chombo vasina kubata tsvimbo chepiri da kuti tinzwisise kuti vajonga kana muchifamba mumugwagwa mukanzi nemunhu ndoda kukupai bhutsu yekupfeka imota kumba kwangu hakuna sadza ndipei uri hupfu musandipei iri bhutsu haudaro unotambira chawapiwa zviri kwauri kuzotengesa utenge upfu zviri kwakiri sezimbabwe kutengesa zombo zviri zvakare tozosara nezombo zvakanaka mari yacho toita zvidavitwa navadzokora chepiri hatidi kufadza vaenzi nekunyeba zimbabwe muzvipatara medu tava kuimprova tava negreat improvement mapiritsi ava kuonekwa pasine zviri kunetsa pano nepapo asi zviri kugadzirika
tipende chirongwa vadzokora tingaona here mune ramangwana hurumende ichinzwa kurudziro yenyu yekuti itsvage mishonga pane kutsvaga zvombo
aiwa ramunangagwa handimuri kutoona zvavari kuita vamavaza vari kutoisa zvigunwe munzeve havateerere zvinodiwa nevanhu havateerere zvinodiwa nevana vezimbabwe vanoita zvavo zvekugutsa ivo nevana vavo matumbu avo vana vezimbabwe vachinhonga svosve nemuromo chandotaura vana vezimbabwe ndechekuti zivai kuti navamunangagwa nezanu pf hapana kwatiri kuenda kwatiri kuenda ndokwatiri kubva zimbabwe haimbofa yakaenderera mberi kana vamunangagwa nezanu pf vakaramba varipo tarisai muono zvavari kuita kuparamendi paramendi yedu yave dambe yave chiseko chenyika ikonomi yedu yaita kunonzi kupazwa yaenda kumawere chaiko chaiko hakuna ari kuwana mari hakuna ari kurarama zvakanaka kunze kwevanhu vezanu pf
nhengo yecitizens coalition for change mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica manzwiwo zvakare kubva kunhengo yezanu pf mudunhu rebritain Dr. Masimba Mavaza vari kwakare kubritain nestudio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi musakanganwa chirongwa chelive talk women's round table apo tiri kutarisa nezviri kuitwa nevamwe kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliament namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono etshiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa lama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abeze amapholisa ukuthi adudule abe-TRC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TRC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhetho oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku eTafara umnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TRC umnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athutshe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. Umntungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama MP ethu eParliament was the right focus ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene eParliament. Lokufa okwenza khona uChayende Masaya umfundisi imabhuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa le-election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye osiseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TRC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things, but uthi ubabuza ukuthi hayi lina libe ngapi, they will never tell you ngoba labo bayasaba for their life ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So khonapho hayi they cannot do anything but sing to their master a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliament yini kumbe liqhubeke likhona kodwa bakhona abathi hayi ngcono lihle liziphumele nje
kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele kusoze kusihluphe lokho abantu bonke bayaphuma ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Moringai ilunga le TCC ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga nedale lephalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela ukuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lephalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani. Kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze bakhule iloba langayithi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelilunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngathi besiyahozana edala lephalamende siyahoza umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lephalamende kuyayangisa lokwana ngoma.
Vathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-TCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-TCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe se-parliament.
Mina Nkomo lokho okunye lokho angeke ngikunge ngikhulume ngakho ukuthi uSkoti wa sakubonya wakumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi mina ngikhuluma ukuthi uSkoti lilunga ledala lephalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lephalamende. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi ikhodi yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwakuphumela bana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho imithetho elandelwayo. Kuyahlonipha imithetho vele ilizwe leli libuswa imithetho umthetho amdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayithi imithetho esimele siyamukele. Namangala ukuthi yothi i-opposition naleyo nxa ingasavumelani nalokho okwenziwe umpumela ebekhona eku-constituent ka-Sport angikwazi kuyini abaza kwamukela vele.
Abe-TCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ephalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo angeke izijeziso zephalamende ikakhulu umuntu ongabathi ndleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye somlomo webhadale lephalamende okuthi izijeziso zele zemali ezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayeso lulukhulu kakhulu ngelunali kodwa luswazi amele abathaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wephalamende.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginophala jikelelo webandla le-TCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya wayekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba nalibona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure liyana ithethe nje isikhathi eside. Aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili. Hhayi okwakhathesi kakula ma-recalls. Leyi kayisiyo recall entsha. Khona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokulesizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolinye udaba samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenza kodwa bona benza inkani okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani kodwa bekumethi kwakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi kwakwenqabeli yiphi besebethatha yona kodwa kube hlulile khona lokho ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC.
Sela ngo-August kukhutshwa ukhetho laphana sekube lamameya amathathu eHarare laphana lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana.
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kuguquleka amadolo. Ukuthi kuguquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlo ngandlela eliyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TCC lalo lihlo ngandlela lisiye eMpumalanga lelana liye eNtshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu i-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sokutshabalele akusekho amathemba kawasekho so kuyinto embi kakhulu khona lokho kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kokuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona leyo nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinga
Sibona lokhu sekubangela ukuthi kube la ma-by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-TPC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-recordsona lapho. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqele eceleni ukuthi bafuqele eceleni njani kabucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelele lwebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TPC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu, sibone ukuthi singaiisiye phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela bafuna ukuthi kungabanjani. Ngakufazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazisholola nje la okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuluma ngokuthi kona intusandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi kutshoni, ngoba bahlala bekhona intusandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa izaphuma zimpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza akenesho onke, but siyakwazi ukubana bona balama-judgment amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy labakhuma ngayo angazi ubana i-democracy kuhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into enale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini, lokho kuthiwa ngama-recall, senziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Kuphela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyawuChuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa akusiyenzi ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho. Siyalungisana. Idemokhrasi esikhuluma ngayo, sikhuluma ngedemokhrasi egoqela wonke umuntu, egoqela uZulu wonke. Ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni senibulala abantu?
ngoba ngifuna isikhundla mase sinikisa nje ngalenda bayenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Into eyenzakalayo kodwa into engabelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye. Condemn i-violence, condemn ama-kidnapping, condemn into zonke ezibhedlela ngoba zingabe zivela emakhanda abantu zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathi uye mhlawumbe abantu bayavumela kwayena kwamnangagwa kube uyavuma ukuthi ukhethwa luhambanga kahle. Ukhethwa luhambanga kahle njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle njalo naye akavume lento yenkulumo ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlazi izinto. Ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu yikho ungamele kusawumnangagwa esiba recognize lokwana otabona akuhambanga kuhle akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu bona ababevele besuka bele result yabo esekhanda labo othi bakucabanga ukuthi kuzahamba apho uyalile osubata uhambanga kuhle le jaha elincane lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba usekhadile kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa ungakhombisa bengakwala buyela uyifike abanye abaqinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungacela sinjani usumuwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela kanjani usaza kufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU-PF endaweni yalo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakobulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungamile Inkomo weStudio 7 ucoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likabulawayo. Ngingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sakucela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhoke that's Epping Forest laseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakwelaphepho Phumula, Mpopomandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sesigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sonke kodobho lakobulawayo meya wedobho lakobulawayo director engineering chairperson we-finance chairperson we-future water the chairperson we-engineering sicela nike lihambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water lebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakobulawayo is a water crisis city ukuze igovernment eleliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakobulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale kodwa ke kathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding abele khulumthakanda makumase kwehlule kuzabathuma beyebonene upresident uNangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncetsha uBulawayo imali nokuthulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second gugurawundi edorobheni lakobulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo?
Ngathi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu la kubula wayo ngoba in short ka test ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi ke nginikeze le isigodo sikamthakazi ke i-status yamagamete singakhangela insinza meyise i-percentage yayo ka-test ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa ncema iku-21.93 engathi commissioner ngo-March 2024. Sikhangela kumzingwane esithetha amdicommissioner ngo-November 2023. Sikhangele abancema ekade ku-21.97% izadala ukuthi idicommissioneke ngo-June 2024. Sikhangele imthabezi iku-72.95% engadicommissioner ke ngo-year 2027. Why sisenza ke kuqube kanje? So ukhangele ukuthi amanye ama-dam the sand pushers ukuyafika ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela ke kule nto esithi water rule, rule 21, ethi kumele libe lenani lamanje lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki, even kanye in 2 weeks until 2027. Yibo ke size sejele enjengale. Kodwa ke isimo sibi ezibhaleni zamanzi sithi ke Bulawayo njengokathi siyakhuluma izulu liyana sithi nembi imithandazo phelamhlanje izwakele nakanye kanjalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubulawayo amanzi. Kodwa ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawu ozelandle ukudingake abanye ama-partners ukuthi ke besifakisipansi ukuthi befake ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi ke la amadibesi awathuma kahle ngale government bengabuya ke bendabaphetheke ukuthi sinethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa lontungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umshabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. I-Studio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lo kuthiwa ngu-Chipo Mchekwa. So kuyinto edamisa esiwini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ngala ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngathi khangela ukuthi ubezama ukuthi naye asake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni ezinengi sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye isinabuzane. So ukusithiya kwakhe uzasithiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapho eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu owayehlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhubazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe lenguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile sikile ukuthi naye yenze ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje
olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.